manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo kupfumbi 8, 2018. Makatirira ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndini ndandakatungamirirawo vatungamiriri vatanga tinavo vanosanganisira vabiti navawolf nencuve takazojoinwawo namai Mujuru.
Nhengo dzeSenate dzekuAmerica dzopeta misangano nevatungamiri venyika muZimbabwe.
Maratidziro azvo pari zvino ndeyekuti ivo vamunangagwa chavo vakatomboendawo kuBotswana vachangosarudzwa vakama vasisipowo zvakare. Ukama hunogona kunge hwaakuchitanga kuvakika.
Mutungamiri weBotswana mutsva oshanyira Zimbabwe mangwana. Tichakupai zvabuda mumitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nhengo dzeSenate shanu dzange dzichishanyira muZimbabwe kubva kuAmerica dzasimuka muZimbabwe nhasi dzichidzoka kuAmerica. Mutauriri wemuzinda weAmerica muZimbabwe vaDavid Maguire vaudza Studio 7 kuti nhengo dzeSenate idzi dziri kutarisirwa kusvika muWashington DC mangwana. Nezuro nhengo idzi dzakasangana nevatungamiri vehurumende uye vanopikisa. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakasangana nhengo dzeSenate idzi vachangobva kuChina vakati vanovimba kuti ukama weZimbabwe neAmerica huchasimbaradzwa. America yakatemera vaMnangagwa nevamwe vavo zvirango nenyaya yekutonga nedemo. Asi hurumende inoti yakatemerwa zvirango nekuti yakatora minda kubva kuvachena ichipa vatema. Nhengo dzeSenate idzi dzakaitawo musangano nevamwe vanopikisa vakaita semutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa uye vamwe vari mubatanidzwa uyu vanosanganisira vatendai biti navawosh mencube pamwewo nemutungamiri weNational Rainbow Coalition amai Joyce Mujuru. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaChamisa.
Takasangana nemasenata ekuAmerica anokwana kuita mashanu vanosanganisira vana Senator Fleck, Coons, Senator Peters, Senator Bennett na Senator Cory Booker. And masenata aya akauya achirakidza kuti ane chido chekuti vanzwe kuti sarudzo dzakamira sei. Isu takatora mukana uyu zvekuti akagara navo kwemaawa anokwana matatu tichitaura zvakasiyana siyana. Ndini ndandakatungamirirawo vatungamiriri vatanga tinavo vanosanganisira vabiti navawolf nencuve takazojoinwawo namai Mujuru kuti basa rifambe zvakanaka. Patakataura navo takataura zvakasiyana siyana asi chatakanyanya kutsanangura uye chatakanyanya kutseketudza ndechekuti sarudzo dzemunyika yedu yeZimbabwe hadzisi kutifadza.
Zvikonzero zvei zvamanga muchipa?
Kunyanya nyanya kumbunyikidzwa kuri kuitwa vagari neva vanonge vari mumaruwa. Kazhinji tiri kuona kuti nyaya dzemaserial number zvisiri pamutemo, zvinotyora mutemo, hazvisi kunge zvichitariswa. Takatotaura tikati vaMnangagwa vane mhosva, vari kutyora bumbiro remutemo, vari kutadza basa ravo nekuti iye mutungamiri wenyika haafani kuregera zvakadaro zvichiitika, zvinofanira kumiswa. Chechipiri takataurawo nyaya yatinoziva yekuti kune vanhu vari kutyidzira nokuvhundusira vanhu mumaruwa umu vachinyevedzera kuti ivo vasoja. Tichiziva hedu kuti masoja edu aite zvakadaro vanhu vanongova vanotumwa nebato rezanupf. Izvozvezvo takazvicheta zvetichiri chinchifona kugadziriswa. Chechitatu takataura kuti tuda kuti kuita muonera pamwe nenyaya yemambiriro akaita zeki nyaya nyanya vanoshanda kuzeki kuti vanofanira kunge vari vanhu vatinowirirana kuti hazvisi here zvimujibha kana kuti zvivanda zvirimwe bato kana kuti zvipoko zvinenge zvakatumwa nerimwe bato kuti zvikanganise inyaya yatakataura yezeki sekretariat takataura zvenyaya yevhotasro kutoda kuona kuti hapana here vana vakanyoreswa vamavhotasro vasina makore 18 nekuti neuchapu kune umbo hwatinahwo nenyaya yokuonawo nikuvhu nemabatiro ayo nemashanyiro ari kuitwa nezanup f kuchina nekurussia takati izvozvo toda kuti zvinge zvichibuda pachena kuti zviri kuitwa nenyaya yechi chikuru chimwe chatakataura inyaya yemabalot takataura kuti maballot paper toda kuziva kuti anopringwa kupi nani uye anenge akachengetedzwa nani uye bepa racho tinoshandiswa rakaita sei izvozvi zvitakati hatitombodiye uye hatizobvumi kuti timbunyikidzwe kana kusvinyangwa semusuva panyaya iyoyi neingi chashandiswa nenyaya yekuti vanhu vachavhota sei hatidi zvokuti vanhu vange vachiita zvemabhesi mumaruwa vanhu vachirohwa munhu ngaave akasununguka asingatinhina sabhuku
ko vakataurawo here nenyaya yezvirango nekuti tiri kunzwa kuti paroda kuvandudzwa mutemo yawo yezidhera
vakatibvunza muonero wedu kuti toda kuwedzera kusunga zvipanera kana kuti mabhaudhi ekuti titi ava vanenge vachiita utonge hwekukoronyera vagadzirise isikati ha iyoyo inenge iri nyaya iri pakati penyu vari kuda kusunga mabhaudhi nevari kuda kusungirwa vacho isu kurudziro yedu ndeyekuti toda kuti nyika iende mberi zvakanaka ive nesarudzo dei zvaigona kana zvichigona kuti tigadzirise zvinofanira kugadziriswa tisaramba tichingokoka hwema hwakashata kubva kune dzimwe nyika taane mbiri yokuva chidembo chinonhuhwa kunonhuhwira vakawanda saka toda kugadzirisa izvozvo tione kuti nyaya iyoyo kana yagadziriswa tovawo nehwema hunokwezva vakasiyana siyana kune dzimwe nyika kwete uyu hwema hunonhuhwa tiri kuona hunokonzerwa nenyaya yekuda kuramba kuva ne-one man one vote inova nyaya yatakarwira kurusununguko
mutungamiri wemdc vanelson chamisa vari parunare muHarare bato renational people's party rinotungamirwa namai joyce mujuru rinoti nhaurirano dzekuita mushandira pamwe pakati paro nemdc dzasarira kumashure panguva iyo mapato ave kugadzirira kupinda musarudzo mutori wedu wenhau thomas chiripasi anoti panyaya inotevera
vataura nestudio 7 munyori mukuru wenpp vagift nyandoro vati hapana kutauriranwa kwati kwaitwa pakati pebato ravo nemdc yave kutungamirirwa navanelson chamisa zvichitevera kushayika kwakaita vaibva vamutungamiriri wemdc t vamorgan tsvangirai
hongu takanga tine memorandum of understanding iyo yatisina kupedzisa kunge ichitaurwa nezvayo but tinobhiliva kuti munhu wese anodayira kuti after kushayikwa vamorgan tsvangirai tinobhilivawo kuti mdc sebato rine yatingatiwo maprocesi ainenge ichiita mumusha mayo yekunge yane utungamiri hunyowani uye kuti zvinofamba sei saka kubva nanhasi tinenge takatarisirawo kuti tinovimba kuti pachange pane nguva yatinogona kunzwawo runhare rworira kana shoko rosvika kuti havedue takanga tiri mukati mekuchema asi tasvika mukati mekugadzikana kana panange panhaurwa yanga iripo tichiipedza sei yatingati pachivanhu kana vamwe musha wavanga uchiri mutema hamungamhanye imi muchiti saka maapapi ivo ndo vandozokuzivisai kuti vagadzikana here kana kuti kwete asi ndingataure kuti mai mujuru uye nevanovatsigira sebato reprc takangomirira kuti musi watinoudzwawo nhaurirano iyoyo hatina chakaone chakashata tinenge tichiende rambiri nekuona kuti tingashande pamwe chete sei nevamwe
vachamisa vati vanoda kuti mapato ose aite mushandira pamwe pamberi pesarudzo
nguva yafamba hongu asi tinotaura kuti hapana chinhu chinogona kuti chanonokera kubatana kubatana isimba vanhu vakanga vari pamwe chete ndoudzamu vanhu vakanga vakatarisa chinhu chimwe chete havakundike munozviziva kuti svinga rehuni haugoni kurityora kana rakabatwana nehuni ivo chibhakira kana chabatana ruoko ukabatanidza zvigunwe mbama chaiyo inobuda ipapo yakasimba saka tinoziva kuti gunwe rinwe haritswanyi inda
Zvichakadai, mutungamiri webato reRenewal Democrats of Zimbabwe, uye varivo vachakwikwidza sarudzo vakamirira mubatanidzwa weCoalition of Democrats kana kuti CORD vaElton Mangoma, vanoti vakazvipira kushanda nemimwe mubatanidzwa wemapato anopikisa kuti pave nemunhu mumwe chete achakwikwidzana navamwe Emmerson Mnangagwa musarudzo dzemutungamiriri wenyika.
Takavhura madhoo edu zvekuti patakaenda kuSouth Africa pane utungamiri takasangana takabvumirana kuti tinofanira kunge tichitaura tose kuti tibude nechinhu chimwe chete tikwanise kuita munhu mumwe chete anenge achikwikwidzana nezanhu akamirira vanhu wecoalition. Zvakanangana neizvozvo ndezvekuti zvimwe zvenge zvakanganisika muZimbabwe ndezvekuti masimba apresident akawandisa, saka tinenge tatsvaga mumwe chete anoita president anowa iye achazotaura nevamwe, kwete kuti obva aita mbimbi ndoga otanga kutiza nechimuti sezvatakaona zviitwa naRobert Mugabe.
Dzimwewo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti kunonoka kuri kuita mapato anopikisa kuumba mubatanidzwa wakasimba uye kunonoka kufamba kwezvinhu panyaya dzenhaurirano idzi kuri kuitawo zvakare kuti veruzhinji avo vari kuda kuti mapato aya abatane vaore mwoyo nenyaya dzesarudzo munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mutungamiri mutsva wenyika yeBotswana vaMogwetsi Masisi vari kutarisirwa kushanyira Zimbabwe mangwana kuzoita hurukuro nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muBotswana rinoti vaMasisi, sezvinoitwa nevatungamiri vatsva veSADC vose, vachatenderera mudunhu vachisangana nevamwe vatungamiri kuti vazivane. VaMnangagwa navaMasisi vari kutarisirwa kutaura nyaya dzekudyidzana. Mukuzeya nezverwendo urwu tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabenge.
Rwendo rwavaMasisi kuZimbabwe rwakakoshera iyo Botswana pachayo, nekuti kekutanga rangarirai kuti kuBotswana ndokune vashandi kana kuti yatingati sekretariat yeSADC, ndokune muzinda kwayakati tsi. Botswana inoramba iri nhengo yakakosha chose mukuvakidzana neZimbabwe, saka hazvingashamisi kuti mutungamiri mutsva weBotswana anenge asarudza kutanga kushanyira Zimbabwe nenhau yekuti panenge pane ruzivo zvakare rwekuti kupfurikidza nenyaya yekuti kapfuura nyaya yekutyidzana nenyaya yekuti pane maZimbabwe dzakawanda anogara muBotswana, nyaya hurimwe yakatokosha inyaya yekuti vagokurukurirana nenhau yesarudzo dziri kuuya idzi, nekuti mukupindana kwemazuva ivo vaMasisi vanogona kutengewa vabatwa nemabasa vasisachakwanisi kunge vachishanyira Zimbabwe panguva iyo vanenge vachitarisirwa kuishanyira.
Tichitarisawo kudyidzana kweZimbabwe neBotswana, taisoona kuti vakama navamugabe vanenge vanga vamakara asionani. Munoona sei kudyidzana kwavaMasisi navaMnangagwa?
Maratidziro azvo pari zvino ndeyekuti ivo vaMnangagwa chaivo vakatomboendawo kuBotswana vachangosarudzwa. Vakama vasisipo zvakare, ukama unogona kunge hwakuchitanga kuvakika, asi hatingangotauri chete nyaya yekuvakika kweukama, nekuti changa chakatokosha pakuita kwavakama yanga iri nyaya yekuti ndivo vega mutungamiriri oro wevashoma vainge vaine izwi rakakosha chose rakakoshera vana veZimbabwe, nekuti vakama vaisatevedzera kana kuti vaisateerera nyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu. Vaisumudza izwi ravo vachitsoropodza zvakare vamugabe nenyaya yekugarisa pamasimba. Vaisumudza izvi ravo vachiratidza kuti vainyira nevana veZimbabwe. Saka izvozvo zvinhu zvatinotarisira kuna vaMasisi, nekuti vakarasa chiitiko ichocho, vakarasa unhu ihwohwo hwatakaona huchiitwa navakama kumakore mazhinji sevana veZimbabwe tinenge tarasikirwa chose.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabenge vari parunare muJohannesburg, South Africa.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu, uye na 7 PM mazuva ose. Munotibata pa 909 AM uye pa 4930-13860-15460-15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na 8 PM chihuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Number idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinote penyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk ngati kurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 pm uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 pm. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Iko zvino tochienda kuna Ivan Zininga achitipa chirongwa chevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai mhuri yeZimbabwe ndokuchingamidzai kuchirongwa chesvondo rega rega chevechidiki chatinokurukura nevakomana nevasikana vechidiki vari kusimudza mureza weZimbabwe vari kwakasiyana siyana. Tarangu ndinonzi Ivan Zininga, ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka, tagona kusanganawo na mukoma Tipsy Mubanditi vanoimba vari paZimbabwe apa. Mukoma Tipsy, muri sei?
Akoma, muri sei zvenyu?
No, ini ndiri right mwana wamai. Kwakadiko kwaRaro?
Aiwa, kuno kugoa tiri right zvedu.
Tipsy, ngatitange nekudai munengena. Vanhu vangadi kunzwawo kuti iye anonzi Tipsy Mubanditi uyu ndiani uyu?
Aiwa, anonzi Tipsy Mubanditi zita rake chero chero rekuberekwa. Anonzi Nigel Makoni, age 24.
Right.
Vanobva neBambara.
Saka kuti azonzi Tipsy Mubanditi zvakauya sei izvi?
Ah, takazongoirira ndataturwa namukoma Karazi zvanda nechipo mupona wangu nofana kungoita sekungomisa tese.
Ndo matangira amakaita.
Tikaronza hatifana tongorova mawiki zvingena mberi.
Saka ungaone makore mangani pawakatanga kurova machuni kudai?
Pandakati kupinda kuplana ndanenewanenda.
Tiri kunzwa kune machuni chuni akawanda wanda, vana murombo munhu, vana moto, iri pahit mazuva ano ndeipi?
Haya, tinonyanya kupusha murombo munhu.
Saka munowanzorovera kupi kwamunoridzira kunoungana vanhu vachikuona iwo muchirova musamba?
Machokera different places all over Zimbabwe. Sometimes people go to Cape Town, then another Cape Town, then another Cape Town, then another Cape Town.
Kuimboya ika ku America muchauya rini?
Hawana ane ku America uchida nochiedza.
All right.
Ah, timuregedza kuya atouya.
Saka tombotarisa kuti chakakusunda kuti upinde mu music industry. Chi?
Ah, pane mwe kuti ndinotina kuti tikugona kuimba kanyi. Kana mbera zvega ndinombostira. Pano strata zvayo kuti zvinoga havana kuti kanje. Ngakuti nakira appreciate. Saka ndinoda kunga bureni kuti ah, saka ndandira nechipusha nechipusha nechipusha. Plus at least nungoneka talent kanenge ari imova hatizongopusha usinaka talent apa kupusha paipaya zvinonzi anongochiwana ndo inenge ichitokupa kuti power kuti urambe uchingoimba uchingoimba ndozvinhu zvinoti motivate izvozvo.
Vanhu vekuZimbabwe vanowanzoti vana ngavamanikidze kuenda kuchikoro stereki vadzidze vadzidze vasaite zvemagitare vasaite zvemadrama. Iwo pawakapinda munyaya dzemusambo idzi vabereki vako vakazvitambirawo sei?
Aiwa, chikoro chandatopedza tikatonyora mafunzo tikapasirirawo. Hatinazopasa zviri zvekuno mberi but takapasira. But aiwa, bho vanatirwa. Pane pangu bonotingonoda kuchimisa kuti havasikufara nazvo pa but zviri zvezvanenichiita plus zviri zvezvanenichigona. Saka vanofanira kutongoda tosimbisawo kuti nini wacho ndira ndiende forward.
Kune vamwe vechidiki vari kushuvirawo kuti daika tikakura tozoitawo samukoma Tipsy Mubanditi. Zvii zvakarema zviri muindastry zvamungavaudze kuti vazivewo vasati vapinda mairi?
Music industry mahwani haidi munhu anoisita. Ndinoda kungoti kana vatosvipirawo kutongoda vakutongoita kozi ha maproblems aunosangana nayo makakuwandisa sereki. Ine toda nharo vamwe vacho vanofanira kutoramba wacha pressure yekuti havana zvipikira tongojaira yekuita breakdown aidiwe kana tongo ema kuti waleta sei magoza ako chi tongoramba kuti nemagoza ako vision yafanira kuchinja upedze kuti mission yako kana kugara ikaita concluded wangoenda kumberi cause time vanongotanga kudzawo tachiitira vangodzimara siya hatatigaka
totarisawo kuti muindustry yenyu iyi munosanganikwa nezvakawanda wanda zvingangoite vana madrugs kudhakwa tonzwawo tichiona muzvivhitivhiti vasikana vanogona kungozvikandirawo makumbo enyu imi munokwanisa kuzvichengetedza sei
I think bottom line yenyaya dzakaitaidzodzo I think vanhu vanosiyana kuzi pamwe vanhu zvinova kumotifita mumwe munhu angonoti hai ndomotifitwa nechi nemadrugs mumwe anoti hai ndiro bhiya mumwe anoti hai ndirechi ndiroismoke but isusu mai ndifunga ipingi blessing here advantage isusu hatamubvira tabata madrugs hatamubvira tabata bhiya I think takangokumburwa inyewei
zvakanaka shamwari yangu mhuri yezimbabwe ndokutendai zvikuru nekunge muinesu muchirongwa chive chidiki nhasi tanga tichikurukura natipsy mubanditi mukoma nigel vachitipira mafambira vari kuita muindastry yemusic musara zvakanaka ndinokuonekai nemufaro ndini evan zininga ndiri muwashington dc
tinotenda zvikuru ivanza iko zvino tochimboenda kuna pj achitipa chirongwa chechitendero chatinombopiwa natanonoka wande
Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unodi pasina
Yesu simba
Tinokugamuchirai muchirongwa chedu apo tinotaura nezvechitendero ari kugamuchirai muchirongwa ndiPraxedes Jeremiah ndakaita rombo rakanaka zvondorapfuura kwekunge ndichisangana namufundisi kumusangano wemadzimai vanopinda kereke resabata apo vakanga vapedza kubhabhatidza madzimai anosvika vatanhatu vakatora danho rekuti vanoda kubhabhatidzwa mushure memusangano wemadzimai aya vanova pasi pesangano rinonzi Zimbabwe Adventist Women Conference kana kuti ZAWAI
ndidaitwa Farai Niwatiwa ndakakurira kwamutare Zimbabwe ndakauya kuno kuAmerica mugore ra1999 ndikasetla kuSouth Bend Indiana ndakafambira chikoro mwari akatikomborera kuti ndipedze chikoro muna 2005 pandakauya kuno munamato wangu kuna mwari wazi mwari ndivhurireyo musuo wekuti ndikwanise kuita ministry kuno and mwari is faithful nekuti muna 2005 pandakapedza mastudies angu kuAndrews University mwari akavhura mukana wekuti ndionekwe ne one of the officials akazoita arrangements ekuti ndiitange ministry muno muAmerica saka ndakatanga mugore ra2005 ndikapasta my number of churches panguva ino ndiri kupasta kuchurch inonzi Grand Rapids Bethel Seventh Day Adventist Church kuuya kuno ndinotenda mwari nekuti kwanga kuri ne good Zimbabwean community yakatibatsira in our adjustment muno tine very strong presence in fact mwari akandikomborerawo kuti ndiwe part of the leadership ye Zimbabwean club yakafomewa ku Andrews University and out of that Zawak and men's ministry yemaZimbabweans you know has come out of those kind of initiatives
mababatiza madzimai mangani uye kurudziro yamungapa kune avo vasati vauyawo kumusangano yakadai
tababatidza vanhu 6 zuva ranhasi ndoda kuencourage maZimbabweans muno muAmerica kuti tsvagai vamwe wenyu shumirai pamwe chete nekuti kuno kuAmerica kune zvizhinji zvinoti pia mukufamba kwedu naKristu mabasa marriages are falling apart wana raising up wana is very difficult and we need a support system saka tsvaganai shumirai pamwe chete namatiranai
ko kune avo vanotumira vana vavo mhiri kwemakungu vanoita pfungwa dzekuti pamwe mwana wangu achingaenda kuAmerica achanamati chii chamungakurudzira
kuno kune maZimbabweans vanoda mwari kune magroup akasiyana siyana mumadifferent states kamusatyire vana wenyu ukavaudza vana wenyu kuti watsvage maZimbabwean communities especially maZimbabwean communities are serious nechikristu vana wenyu will be able to be integrated kuno vafundisi vakawanda vakauya kuno and we are trying to see if we can organize vafundisi kuti timeke sure kuti sangano riri kuno ku America that will be able to pastor your wana wari kuya
shoko kune yavo vari kumusha vemuri yenyu pamwe vangangofunga kuti pamwe magara kuno ngori mega mega hapana vamwe vamunoshumirana navo
wese wari kumusha toda kukukwazisai musara Jess musatityira kuno ku America. I know sometimes vanhu vanofunga kuti kana vanhu vauya ku America that's the end of their Christianity. Tikuramba tichifamba nendima musara Jess mari yakuitirei zvakanaka tirambe tichinamatirana
mange makateerera guru kuro yandakaita namufundisi Farai Nyawatiwa nguva dzedu ndodzadyana tasvika kumagumo kwechirongwa chedu chanhasi. Ari kukuonekai ndipraxides Jeremia.
Makateerera ku Studio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC. Tochimbotarisa zvabuda mutambo yenhabvu. Chikwata chenhabvu chemamighty warriors chagunda chikwata chemagladiators chekunamibia 2-0 kunandara yerufaro pamutambo wemaqualifiers watambwa nhasi. Vanwisa zvibodzwa ndi Immaculate Msipa na Mavis Chirandu. Izvave kureva kuti mamighty warriors vachatamba neZambia mutambo wavo unotevera. Makwikwi eAfrica Women's Cup aya achatambirwa kuGhana kubva musi waNovember 17 kusvika musi waDecember 1. Pamitambo yenhabvu yePremier Soccer League yatambwa nhasi yezvinoi zvabuda. Highlanders 1, Netherlands 0, Chapungu 0, FC Platinum 2. Kuchiti Capes United 2, Erentals 0, Shabani 1, Mutare City 1. Ngatinzwe hurukuro yaitwa naMavelous Mchanganyawi weStudio 7 nenyanzvi munyaya dzezvemitambo vamuzi wetu Hadebe.
Chikwata cheHighlanders chakwanisa kuti chinge chichihwina ne1-0 agoisa ndi Kofi Makaruse agoisa after 52 minutes after Brian Banda auya necross iye achibva akwanisa kuti ange achiri rowa nemusoro ari pabox ipapo kuti Highlanders iwine 1-0. Asi nekruti yakatamba zvakanakisisa especially pasecond half ndo vanga vachitamba zvakanakisisa iyezve vakadza maopportunities akati one day. Asi kune Highlanders vanenge vachifara nekuti pagame avo 5 yezvino havasati vamborowa vakwanisa kuti vange vachiwina 4 ime yacho yakapera iri draw. Saka Matinda Ndlovu nevafana vake vari kufara sereke kuti vange vachikwanisa kuti vange vachiwina iyezve vachiwina mutambo uyu vachibva kunorowa Dynamos last weekend kuHarare. Saka zvaitika kuno kunhandare yeBurgerfield Stadium kuBulawayo chikwata cheHighlanders chakwanisa kuti chinge chichirowa cheNicroot 1-0. Nicroot iri kutamba zvekutangisa kuPSL asi vari kutamba zvakanakisisa zvavanoda kuti vange vachigadzirisa kugoesa. Nhasi uno vatadza maopportunities akati wandei vaikwanisa zvavo kuti vange vachiwana say a point mutambo muno wanga uri kuBurgerfield Stadium. Saka zvapera zvichiti Highlanders 1-0.
Ivo vatsigiri vechikwata cheHighlanders vatambira sei mutambo wanhasi nekutamba kwaita chikwata chavo?
Vanga vakauya zvakawandisa kugrounds. Kana Highlanders ichihwina vatsigiri vayo vanouyawo kustadium iyezve kurowa zvavakaita Dynamos last weekend ndozvaita kuti vanhu vange vachiuya vakawandisa. Vakauya vakawandisa iyezve vanga vachifara zvavo mutambo wapera. Asi vanofanira kuti vange vachigadzirisa timu yavo kana vachifunga zvechampionship. Asi kochi wavo Madinda Ndlovu ari kuti haasi kufunga nezvechampionship, ari kuti ari kugadzira timu kuti inge ichitamba zvakanakisisa.
Mutori we na udzemi tambo muzi wetu Hadebe Ashtar na Marvelous mchanga nyawe we Studio 7 sezongu waidi apera gati mbotarsa msure na ujwa kare nengo ze senate ziku Amerika zopeta msangatu nivatunga miri we nyike Zimbabwe sarudzo zema primary mbatore mutunga miri we Botswana osha njira Zimbabwe mangwana tashika kumagumo hichirongwa chedu anukone kaya indini wenyu blessing zulu doksi ya mina ntunga mili nkomo muna uze isindebele.